Manaka naka murie Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indwa ezikodwa Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Tino sanazure manero nasi uri mswichitatu chivabu 27, 2020. Makatera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi mukaona vanhu 7 vachinzi vabatwa panzvimbo imwe chete, zvinoratidza kuti ivo 7 vabatwa tichatarisa macontacts avo, zvokureva kuti tiri kutarisira kuti manhamba edu achatanga kukwira.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika wakwira kusvika pamakumi matanhatu nevatatu mushure mekunge vanhu vanomwe vakabva kuSouth Africa vawanikwa vaine chirwere ichi kuBite Bridge.
First ne mapurisa 16 because it seems ukange uri a victim, you become the accused. Saka ivo vanomhanyisa yavo yekuti you are accused, then they ignore the whole thing. Uri kurwara, uri kurwadziwa, you have been attacked. It's like a bad thing that happened to you. Like I said, because the institution yet nayo tichifunga kuti we get protection from mapurisa.
Madzimai matatu MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, ayo akasungwa zviri pamutemo nezuro, amiswa nhasi mudare rechimbichimbi ragadzwa nehurumende muchipatara cheParktown, icho vari kurapirwa. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa nemari yakawanda nepamusana pekubirwa kwavari kuitwa zvirimwa apo vanhu vari kunzi vagare muDzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakwira kusvika pamakumi matanhatu nevatatu 63 mushure mekunge vanhu vanomwe vakabva kuSouth Africa vari kumbochengetwa kuBite Bridge vawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvave kureva kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi kumaTheberland South kusvika pari zvino vave gumi. Asi Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa, vanhu vamakumi maviri nevana vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vavhenekwa utachiona uhu kusvika pari zvino vasvika zvuru makumi matatu nezvisere nemazana matatu ane makumi mashanu nevaviri, kana kuti 38,352. Vanhu vapora kusvika pari zvino vachiri makumi maviri nevashanu, vari kurwara vari makumi matatu nevana uye vafa vachiri vana. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakurudzirawo vanhu kuti vasachengete hama kana shamwari dzinenge dzatiza munzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vanenge vabva kune dzimwe nyika, kana kuchengetawo avo vanenge vapoya pamabhodha vachiti izvi zvine njodzi huru. Vati vanhu vakadai vanofanira kumhanyarirwa kumapurisa. Muguzeya nezvenyaya yekukwira kwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus uhu, tabata chiremba Dr. Brighton Chireka, chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda kuBritain.
Tukuona kuti namba dzevanhu vari kubatwa chirwere checoronavirus 2019 vakutanga kuti one day. Chiri kunyanya wanza mukatarisa vanhu vari kudzoka kubva kune dzimwe nyika vachiuya kudzokera kuZimbabwe. Tinozvitambira kuti vanhu vanofanira kudzokera kunyika yavo, ende nyika yavo inofanira kuvatambira. Asi tave nedambudziko rekuti vari kudzoka vava kudzoka necoronavirus. Saka zvatiri kuona fanike sezvovara nhasi panzi paya ne 7 makesa aonekwa.
Izvi zvinotiratidza chii semaonero enyu, Dr. Chireka?
Zvinoratidza kuti vari kubva kunzoko vari kukwedza kuti vari kuzadzana mucenter umu, kana kuti vari kubva nacho kwavari kubva ikoko. zvinhu zviri kuti netsei. Asi mukaona vanhu 7 vachinzi vabatwa panzvimbo imwe chete, zvinoratidza kuti ivo 7 vabatwa tichatarisa macontacts avo, zvokureva kuti tiri kutarisira kuti manhamba edu avo achatanga kukwira. Asi chinongo chatinofanira kutenda ndechekuti vanhu vari munzvimbo imwe chete, saka tikukurudzira vanhu kuti vagare vari munzvimbo idzodzi dzavari kunzi vagare nehurumende.
Pane dambudziko ripi chaizvo apa vakasateerera kurudziro yehurumende?
Vakatanga kubva buda vasina kutwa tested, vasina kukliwa zvakanaka. Zvinoreva kuti tinowanda macases akuenda mumaruwa medu obva atanga kufararira. Zviri nani kuti tikwanise kuvadzivirira ari panzvimbo idzodzo. Toda kuti titarisiwo futi munzvimbo dzatiri kuchengetera vanhu idzi maquarantine areas aya, kuti zvinhu zvakamira sei ikoko, nokuti hatidi kuti nzvimbo idzodzo dzive nzvimbo dzinonge dzakukonzera vanhu kuti vabate utachiona. Saka tinofanira kuti titarise kuti vanhu vari kugara sei, vari kuitwa here kuteerera mutemo zvokupa nemvura here, so havasi kuungana pamwe chete here. Saka totarisa kuti chii chingaitwe kuti chirwere ichi chisapararire, nokuti chikapararira chinopedzisira chaafekta munhu wese ari muquarantine area.
Chiremba Dr. Brighton Chireka vachitaura vari parunare kuBritain. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana negumi nevapfumbamwe, kana kuti 119,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 3,592. Vapora vadarika zviuru makumi mana nemasere, kana kuti 48,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu, kana kuti 5.5 million. Jones University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu, kana kuti 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazviuru zana, kana kuti 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu, kana kuti 351,000, asi vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu, kana kuti 2.3 million. Mashoko atichangotambira anoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wakwira kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 132. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu muHarare, Beitbridge neMasvingo. Vazhinji vevanhu ava vari kubva kunyika dzekunze dzakapoteredza Zimbabwe, asi mumwe chete ari wemuZimbabwe. Madzimai matatu MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, ayo akasungwa zviri pamutemo neZuro, amiswa nhasi mudare rechimbi chimbi ragadzwa nehurumende muchipatara cheParktown icho vari kurapirwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Madzimai matatu anoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vamiswa pamberi pemutongi wedare amai Barbara Mateko vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo panguva iyo nyika iri munational lockdown. Vachuchusi vehurumende vaudza amai Mateko kuti vatatu ava vanofanirwa kuomeserwa sezvo vakatyora mutemo, nekudaro vanofanirwa kuzviisa kumapurisa katatu pasvondo, uye kuti munhu mumwe chete abvisiswe mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS pamunhu. Mutongi wedare amai Mateko vati vachazeya zvasvitswa mudare nematiwi ose vozopa mutongo wavo mangwana. Sangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare richapa mutongo waro mangwana wekuti vatata vobhadhariswa mari semari yechibatiso. Zvichakadaro, hama dzevasungwa vatatu ava dzinoti dziri kurwadzikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa vatatu ava nezuro pasati pasungwa vanhu vakavatocha. Amai Kudzai Chiwanza, vanova amai vamuzvare Mamombe, vaudza Studio 7 kuti zvinovatambudza zvakanyanya kuti mapurisa aya anofanirwa kuchengetedza vanhu ari kuenderera mberi nekushungurudza mwana wavo pachinzvimbo chekuti atsvake nhubu dzakapamba vatatu ava.
First in my police officer, because it seems ukange uri a victim when you become the accused. Saka iwano manyisa yawe kuti you are accused, then they ignore the whole thing chekuti urwara, urwadziwa, you've been abducted, everything is like a bad thing that happened to you. Saka it said it is as the institution yatinayo tichifunga kuti we get protection from my police.
Amai Chiwanza vatiwo kubvira nezuro pakaziviswa nemapurisa kuti vatata ava vava muusungwa pachipatara pavari kurapwa pava kuchengetedzwa zvakanyanya, izvo zvoita kuti vapiwe mitemo pakuona madzimai matatu aya.
Because nezuro, I think inongishimanese vanga vakuti we no longer allow kuti mupinde anytime gare like before. Zvavakatanga vachiita first day kutirambidza kuvaona even to talk to them ndozvava kuda kuuya but vava kutiita kutuma restrictions iye zvinezvi vavapaa neruchengetedzo rwakanyanya kudarika zvakaitika nokuti vava under custody.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vatiwo mhuri yavo iri kutambudzika nekurwadziwa zvakanyanya kuti mapurisa akakoshesa kusunga vatatu ava vachiri kurwara vachisiya kutsvaga vakavapamba pamwe nekuvashungurudza. VaChimbiri vatiwo mwana wavo ari kuchengetedzwa nemapurisa nepfuti.
Ivana ndovane mhosva nokuti vatovapawasainisa mapepa ekuti iwo vari kuratidzwa kunzi imi makwara mhosva kumakaita zvasingatenderwe makademonstrata. Nyaya yose yekutaura nezvekuti vana vakabhinywa, vana vakarohwa, vakagubiwa vachiitwa nevakavakwadzisa, mapurisa akavapa magandanga emusango anoponda vana, anoponda vanhu, vasiya nyaya yose iyoyo.
Mumwe kanzuru weMDC muHarare vaDenford Ngadziore vanowasahwirawo vatatu ava vatiwo yanga iri tarisiro yavo yekuti mapurisa atanga atsvaga kuti vatatu ava vakakuvadzwa nani vasati vavasunga.
Titore mutarisi yekuti mapurisa vatiudza kuti ndiani akavarova, ndiani akavakuvadza, ndiani akavakidnap. Tichimirira izvozvo taunzwa kuti ivo vatosungwa. Zvinoratidza kuti ZANU-PF nehurumende hainei nekodzero dzevanhu.
Vangadziore vati zvinoshamisa kuti vatatu ava vachiri varwere vava kutomiswa pamberi pematare edzimhosva. Mutevedzeri womutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati zviri kuitika zvinovhundutsa nekuti vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya kudai ndivo zvakare vava kusungwa nemapurisa.
Voenda vonorepwa uyamuwa mazamu wodyiswa tsvina wonwiswa weti. Asi vatinoona ndechekuti panzi pekuti vakavashungurudza ndo vasungwe, tinoona ivo vakari vakavhiringidzwa nokubatwa chibharo ndo vari kutosungwa. In other words, tiri kuona maaresti nevictimization yemavictims kwete maperpetrators. Saka zvinovhundutsa.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano riri kubatsira nemagweta ari kumirira vatatu ava vakumbirai mafunda vati vari kushamiswa nemaitiro ehurumende iyo yamhanyira kusunga madzimai matatu aya, iyo hurumende isati yasunga vanhu vakatocha nhengo dzeMDC idzi.
Tangoshushikanawo zvikuru kuti iyi nyaya yotopiwa mhosva yakadai tichifunga kuti kodzero dzavo dzakachorwa ndo chinhu chikuru sikuru cheprotection yekodzero dzavo yekutsvaga kuti ndiani akavabata nechisimba ku akambonyikidza kodzero dzavo akavaisa munhu apo kana kugara navo asingazikandi vari kupi kuzosvika pakuzowanikwa. Saka tiri kushushikana zvikuru kuti taifunga kuti mapurisa achakoshesa kubata kuti mbari zvinhu vatotiudza kuti awandu vanhu vakakanganisira wanhu wanyika yoziva wopiwa mitongo kana kuprosecutwa zvakakodzera. But tangoona kuti mapurisa tatoona kutomhanya kutova tivachiri muchipatara mune mhosva yakati. Zvino zviri kutishamisawo zvikuru pari zvino.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi remapurisa kuti vave papi nekuferefeta nyaya yekupambwa kunonzi kwakaitwa vatatu ava, sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mumusangano wavaita nevatori venhau nhasi, bato reZANU-PF razivisawo kuti kunyange hazvo riri kushora zvakanyanya kupambwa kwevanhu nekushungurudzwa, riri kukachamadzwa nemaitiro akaitika nyaya yekupambwa kwemadzimai aya. Vachitaura pamusangano uyu, munyori wezvemari muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vatiwo kupambwa kuvatatu ava kunogona kunge kwakaitwa neMDC ichida kusvibisa hurumende yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa nemari yakawanda nepamusana pekubirwa kwavari kuitwa zvirimwa zvavo munguva ino yekuvharwa kwenyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti vari kubirwa zvirimwa zvavo zviri muminda nepamusana kuti minda yavo iri chinhambwe kubva pavanogara uye vasingabvumirwe kubva padzimba dzavo nemutemo wenational lockdown. Mumwe wevarimi ava vaGod knows Chari vanoti varasikirwa netani imwe chete yechibage mushure mekubiwa. Dai vasina kubirwa vaikwanisa kuwana madhora anodarika zviuru gumi. Vanga vakatarisira kushandisa mari iyi kucheresa chibhorani pamunda wavo sezvo mvura ichinetsa kumakonde, asi izvi hazvichaitika sezvo vakabirwa chibage chavo.
Chibage takangwa afekta kuti vanhu patani tiri palockdown bava dzaitora advantage, hapana munhu aifamba, dzaiuya dzichitora chibage dzichingobiwa.
Mumwe murimi amai Zenenzia Matuke vanotiwo vakabirwa chibage chingangosvika masaga makumi maviri ayo aikwanisa kuvawanisa mari inosvika zviuru gumi zvavanoti zvaigona kuti vatenge mbeu yegore rinouya, kwete kugara vachimirira mbeu inobva kuhurumende iyo inogara yakanonoka.
Kuna ndakavharirwa kumuka kuti kunze chibage chapera handisikuziva kuti ndinoona kwakamira sei.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu rematonal and west vaIan Kowera vati havasati vaudzwa nezvekubiwa kwezvirimwa mudunhu iri. Varimi vefodya vanotiwo chirwere checovid-19 chiri kuvakanganisa kutengesa fodya yavo sezvo vasiri kubvumidzwa kupinda mumidhuri yekutengesa vakawanda nekuda kwekuderedza kupararira kwechirwere checovid-19. Mumwe murimi wefodya vaDaniel Chidakwa vanoti fodya inoda kutengeswa murimi aripo, kwete zviri kuitika zvekuti fodya yavo inotengeswa ivo vari panze vachinzi vasaungane.
Mbeu yakaita sefodya inoda kutengeswa neumwene wayo kumaflows uko uchiona kutengwa kwefodya yako. Yatengwa mari yakati, mari yakati, asi iwo muridzicha unongoona chi hapana mari yachona inongonzi yapinda mubhengi.
Vachidhakwa vanoti vanotenga fodya vanofanirwa kuenda mumamisha yevarimi vachinotenga fodya, kwete ikoko.
Kudai fanika zvakaita sembeu idzika pakutengwa kwadzo kudai. Aneda kudai zvavo vangabvumira mabhaya kuti anida kutenga uye totengesana tripaground sezvo iwonisira zvake chi mari yangu bhondi yani andoda kutengerwa mhuri chikafu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vati varimi vakarasikirwa nezvirimwa zvavo nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kubirwa, kuora pamwe nekushaya kwekutengesera sezvo kwavanotengesera kwainge kwakavharwa. Vakuipa vati hazviyamure kuti varimi vanzi munogona kutengesa zvirimwa zvenyu asi iwo makambani akavhara.
So kana vakavharwa kuti havasi kufanira kushanda for so that period yavanga vakavhara havakwanisi kuti operate. Even in this period yavavhura tavhura muno muZimbabwe but then most of the manufacturers hatiri consume zvese munomu export. Kana zve export wazvinoenda kunotengwa nani kunyika ikoko kwakavharwa mafactory avo.
Varimi vakambomiswa kuita mabasa avo pakatanga kuvharwa nyika, asi vakazobvumirwa mushure mekunge vaonesa vakuru mubazi rezvekurima kuti mabasa avo akakosha zvekuti hafanirwe kumiswa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva hamunokwanisa kunyatsotibata. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano inoti kuvhurwa kwemamwe matunhu muAmerica pamwe nedzimwe nyika pasi rose kunoreva kuti matunhu aya akanga aona kuti akwanisa kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus. Dr. Simbiso Ranga, avo vari mudunhu reNorth Carolina muAmerica, vanoti zvakakosha zvikuru kuti matunhu ave kubvumidza zvakare vanhu kuti vafambe-fambe pamwe nekuenda kumabasa, akaisa matanho anoita kuti kutapuriranwa kweutachiona unokonzera COVID-19 kusaitika, sezvo vanhu vachange vachisangana muzvitima mumabhazi kumabasa pamwe nenzvimbo dzekutandarira idzo dzave kubvumidzwa kuungana mumatunhu akawanda. Matunhu akawanda muAmerica ave kubvumidza vanhu kuenda kumabasa uye kuungana, asi achikurudzira kuti vanhu vasanyanyoende pedyo nepedyo. Dunhu reWashington DC nemamwe matunhu maduku Maryland ndiwo asati avhurwa pari zvino. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, jonga kandemiri weStudio 7 abata Dr. Ranga kuti tinzwe maonero avo.
Zvandingataura pamusana ndokuti mamwe matunhu emuno muAmerica ari kuvhura ndezvekuti hatingarambe takavhara nyika kusvikira tava nemavhaksini ari kudai kutaurwaya. Zvazvinoreva ndezvekuti tinofanira kuvhura kana taona kuti chirwere chadzikira. Sekunew York tinoziva kuti manumbers akatanga akakwira zvisingambobviri, and ndiyo yatingatoshandisa semucherechedzo kuti tinokwanisa kumaneja chirwere ichisei even though tisatava nemavhaksini. Saka kuvhurwa kune pakawanda, because kune dzimwe nzvimbo like vana Georgia ava vokuti chirwere chinenge chichiri kukwira, nekunzvimbo dzakaita sana Alabama kuti manumbers achiri kukwira, kana kuna naBrazil kuti tinoona kuti manumbers eCOVID-19 achiri kukwira.
Saka izvi zvinogonekwa sei Dr. Ranga zvamuri kutaura izvi, zvamuri kureva izvi?
Dunhu rimwe nerimwe kana nyika imwe neimwe inenge ichifanira kutarisa kuti vakwanisa here kukondrola chirwere kuti manumbers avepo kuti tinokwanisa kuramba tichienda kumabasa tisingaparadzire chirwere. The ideal situation ndeyekuti tidzikise nhamba dzevanhu vari kubatwa nechirwere kusvika tasvika pokuti taakukwanisa kuti vashoma vaya vane chirwere tochivarapa muzvipatara nokumeka shure kuti vaita iyo isolation nequarantine yatinotaura iyi, asi vamwe vanhu vese vachienda kumabasa. And vanhu vari kuenda kumabasa hatingoendi as if zvinhu zvadzoka to normal.
Zvii zvinofanirwa kuitwa neveruzhinji vakudzokera kumabasa nekudzokera munzvimbo dzinounganwa kudai kuti vange vachirwisawo denda iri nedivi ravo?
Chatinenge taakufanira kuita ndechekuti patiri kuenda kubasa paya, kana kuzvikoro, kana kumachechi, tinenge tichifanira kutevedzera maguidelines akapiwa aya ekuti tisaparadzira chirwere. Saka maguidelines ari kutaurwa aya zvinhu zvakaita semaface masks anokwanisa kuti tisatapurirana chirwere nyore, kuita social distancing kuya kwekuti people should be at least 6 feet apart kana kuri kuchechi, kana kuchikoro, kana kumabasa, kana pamaparties here panosangana vanhu. Koitazve nyaya yokuti basic hygiene iya yatagara tichitaura pokutanga kugeza maoko nokumeka sure kuti munhu kana uchihotsira hotsiri muruoko uyezve kukwazisana nemaoko kana kuita mahugs aya atinotaura zvinhu zvokuti panguva dzinoidzi hazvikurudzirwe nokuti hauzivi kuti ane utachiona ndiani asina ndiani saka chandiri kutaura apa ndechekuti matunhu ese ese nenyika dzese dzinofanira kutarisa kuti nhamba dziri kuenda kupi kana dzaona kuti nhamba dziri kuderera zvino tochiti ngatichivhura asi kana tavhura handizvo kungoti ngatingovhura life is back to normal is gonna be a new normal for everyone over the world saka ndo zvandingataura
avo vanga vari zvarwa chezimbabwe Dr. Simbiso Ranga vari parunare kunorth carolina najonga kandemiri westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus
terere studio 7 pagrupa aiwa stiri pasi kufunganya ndokunyanya nezuro ndaienda kubasa ndikasvika pa national sports ndiri muchilori changa ndiri sezvo transport iri kunetsa ndasvika pa national sports ipapo pakanga pane mapurisa nemasoja angu akamira padivi peroad mapurisa ndoangu akamira pakati peroad ndobva vachimisa chilori changa takakwira ichocho ndobva vati tiri kuda tsamba driver wechilori ichochocho ndobva aburitsa tsamba zvikanzikwa vamwe vana vari kumashure zvikanzi izvo neamhenuwo vanhu vari kuenda mutaunu kuendawo mutaunu kumabasa kwavo ndobva tanzidzikai patadzika pamupurisa uya mukadzi yatiti endai pana shefu avachinongedzera musoja ndobva taenda pane musoja uya zvikanzi kuchi tikanzi tanzi tuye pamuri panapa zvikanzi muri kuenda kupi tikati tiri kuenda kubasa mwana umwe ndobva akutaura kubasa kwake kwaanosenza netsamba yake yainayo yekubasa kwake kwaakuchinzi garai pasi ndokubva tagara pasi takagara pasi ipapo vana 8, 9, 10, 11 kusvika tukeufu apo foni dzokubasa dziri kufonwa kuda kuti udairi foni zvonzisadairi foni yako dzima saka munditaurira kuti tinorarama sei tikati kupana pamuri kutigarisirei ngamatsamba yekubasa tinawo wani zvikanzi muda kuenda mutaun unoita demo uri kuzvisiva
mhuri sei mhuri yezimbabwe mhuri sei vateereri vestudio 7 aiwa tiri kuchema tose hama dziri kutisiya tiri kuchema tose chinorwadza chirwere checoronavhairasi chirwere chatekeshera nyika yose tichirwadziwa futi nezviri kuitwa nehurumende yekuzimbabwe izvo zvetiri kunzwa kuti iri kupfanya dzimba dzevanhu pasina chitenderano chakanasa kukwana nevanhu kuti chii chevanozovaendesepi vari kufunga kuti vagarepi hazvina kunaka zvinhu zvakaita seizvozvo hausi utonge chaihwo chaihwo
inii ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavhairas takatarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika mashoko atichangotambira anoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas muzimbabwe hwakwira kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 130 izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi manomwe nevatanhatu muHarare Bidebridge nemasvingo vazhinji vevanhu ava vari kubva kunyika dzekunze dzakapoteredza zimbabwe asi mumwe chete ari wemuzimbabwe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.